manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 29 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumbani pamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wedu wafamba zvakanaka, nokuti sekuru vakariga mombe. Kana kuti muri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvimba vakasungisa muroora. Nokuti pakashaya mushakabhu takaisa musapa vana vanove baba Joni Masese baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare
mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba ichizeya mutongo wamambo zvimba wekuti mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika muchakabhu Robert Mugabe kuvigwe patsva zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvoshishikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemusouth africa pamusoro pemagwaro azvo ezimbabwe exemption permit ayo ari kupera kushanda musi wa31 zvita iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku studio 7 iri muWashington DC mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba mudunhu remashonaland west ichizeya mutongo wamambo zvimba wekuripisa mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe amai Grace Mugabe mushure mekupomerwa mhosva yekutyora mitemo yemudunhu rashe zvimba mhuri iyi yabuda nechisungo chekuti igare pasi namambo zvimba mangwana ichivabvunza nezvemutongo wavakapa svondo rapera mutauriri wemhuri yekwakariga mombe vadominic matibiri vanoti havawirirani nezvakaitwa namambo zvimba zvikuru panyaya yekuzvova kumatare muroora anova amai Grace Mugabe mumusha mune munhu akapiwa tsvimbo yemusara pavana
musangano wedu wafamba zvakanaka nokuti sekuru vakariga mombe kana kuti mhuri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvimba vakasungisa muroora nokuti pakashaya mushakabhu takaisa musapa vana vanove baba Joni Masese baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare uye sikuru vastoba kariga mombe havana ruzivo zvakare rwekuti muroora akaendeswa kumatare saka ndo zvinhu zvatava tichitsanangurirana kutinzwisisana kuti zvakamira sei nokuti mambo zvimba pajajimendi yavakapa yekuti panodiwa mombe 5 mombe 5 ratonyorwa famu rafoma president rekumazoe kuti ndokwadzinofanirwa kubva saka mubvunzo wedu semhuri kana kuti dare rekwakariga mombe tanga tichibvunzana kuti zvinogodiwa sei kupurazi rekwakariga mombe isu takayambidzwa kuenda kudare racho kunonzwa kuti nhau yachona yanga yakamira sei
saka semhuri yekwakariga mombe mabuda nezvisungo zvipi pamusangano wamaita nhasi
isusu tawirirana kuti sekutaura kwandakaita pakutanga kuti mhuri yekwakariga mombe tisine huchidziva kana kuti pamunonzwa kuchinzi kuna mambo chidziva mambo chidziva vanobva kumhuri yekwakariga mombe vapiwa ushe kudaro isusu tina sadunhu kana kuti ABN kariga mombe vari mumhuri medu tavati ivo vanoenda vanogara pasi navazvimba ini ndakanzwa tanguwe nao kuti azimaiwe wapi wa mtongo we mwombe shano ti seiva mkabila kawikuwa kwa Zimba. Saka ropa tunoda kuti tinzwisise kuti iwe vashati kudi nokuti tikatanga tataura kuti vaZimba vati zvakati isu tisina kuenda kunozumana nao semhuri taona zvisina kutijekera asi tinofanira kugara pasi tonzwisisa kubva kwavariro mbune vachitaura kuti no ndinoraka judgment iyoyo ndakaita nekuda kwezvikonzero isu tovabvunzawo futi kuti maitonga sei ine musha muine varume varimo kana muine varidzi vemusha wekwakarika mombe.
Saka imi semhuri muri kuronga kunoona Ishe Zvimba sarini?
Isusu tanga tichikumbira kuti tinogona kuenda mangwana chaiye kuti tinovaona vaZvimba titaure navo.
Makore esaya vamugabe vachiri upenyu hukama hwenyu hwanga hwakamira sei naIshe Zvimba?
Isusu naIshe Zvimba dzimba dzedu kana kuti tsaka dzekwaZvimba dzinogara kuZvimba imbiri asi dziri dzimba nhatu nokuti kunotichambara deperena Chidziva. Isusu tiri mhuri yekwaChidziva mambo Zvimba vanobva kwabeperere asi ndakazvishamisika kunzwa kuti vari kuti ivo vakatema rukaho kuhirosieka rwavamugabe pamhuri dzedu. Isusu vekwaChidziva tine zvimiririra tiri mhuri yekwaKarigamombe toga isusu tikaita marufu edu anoitwa ekwaKarigamombe vekwabeperere vakaita rufu rwavo vanoita zvekwabeperere ikoko. Saka kuti tinyeperane kana kuti vabude mumapepa vachiti Gushongo Clan yakatema rukaho rwavamugabe kuhirosieka inhema idzodzo nekuti baba vasara chete vavamugabe ndivasitobva Karigamombe ndo baba varipo ndo vakatema rukaho kwakutama uye pamwe panaa ndichida kuti ndigadzirise ndepekuti vamugabe vari kunzi vakavigwa mumba havana kuvigwa mumba vamugabe vakavigwa pacourtyard kana kuti gadheni ndo patakavaviga ipapo.
Mutauriri wemhuri yekwaKarigamombe vaDominic Matibiri vachitaura vari parunhare vari kwaZvimba. Taedza kubata mambo Zvimba pafoni yavo asi mushure mekuvazivisa kuti ndiri mutori wenhau westudio 7 vabva vakata foni yavo. Pataedza kuvafonera zvakare vanga vasisadaire foni yavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemuSouth Africa pamusoro pemagwaro azvo eZimbabwe Exemption Permit ayo anoguma kushanda kupera kwegore rino. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanodarika mazana nemakumi masere ezuru vanobva kuZimbabwe vari kugara muSouth Africa pasi pechirongwa cheZimbabwe Exemption Permits vanoti havazivi kuti remangwana ravo rinenge riri papi panopera gore ra2021. Magwaro aya vakaapiwa makore mana apfuura uye anenge asisashandi panosvika pakati peusiku musi wa31 zvita 2021. Studio 7 yakaisa mibvunzo kubazi rezvemukati meSouth Africa kuti rijekese nyaya iyi asi hapana mhinduro yatati tawana kubva kuhurumende yeSouth Africa. Mumwe wevanhu vakatarisana nedambudziko iri vaDavidson Mukonde vanoti havachazivi kuti vachaita sei kana magwaro aya asingachashande.
Ndine makore haakutokwana makore makumi maviri ndiri muno muSouth Africa ndichishandisawo mapemiti aya, saka manje handisazivi kuti vacharenyuwa here nokuti hatikuziva kuti chii chaitika pamberi apo. Saka tinotyira mabasa edu, tine vana vari kuenda kuzvikoro vanenge vachidawo kuti vanore
Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vanoti semaonere avo nyaya dzine chekuita nesarudzo muSouth Africa ndidzo dziri kupa kuti hurumende isataura zvakanyanya pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yemaZEP tinoziva kuti inonetsa chaizvo nokuti tinoziva kuti hurumende yakamirira chekutanga kuti ione kuti maelections achafamba sei nokuti vagari vemuno muSouth Africa vakawanda zvizvarwa zvemuSouth Africa hazvifari nenyaya yemaZEP because zvinofunga kuti vano kuzimbabwe vano watora mabasa avo. Saka tinoziva kuti inyaya ine zvematongero enyika. Tinoziva kuti hurumende inogona kutaura nezvinyaya iyi kana vachawa renew atinoziva kuti vachazvitaura. Vanogona kuzvitaura after ma local elections ari kuitika muna October.
Dr. Sibanda vanoti zviri pachena kuti vamwe muhurumende pamwe neveruzhinji muSouth Africa havafariri zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti zvigare nekushanda munyika iyi.
Asi zvakare taona kuti minister veHome Affairs havanyanzofarira kuti vanhu vanobva kunze kwenyika vagare muno muSouth Africa, uye tikuzviona mumapoliticians akawanda kuti vanenge vari kuda kuenda kuextreme right nenationalist ideology kuti vanhu vanobva kunze vanofanira kuti vagare kunze. Saka hazvishamisi kuti pakupera kwegore rino maZEP aya asarenewa, and zvinenge zvoti vanhu vese vanosvika almost 100,000 vanga vane maZEP vanenge vasina kukuenda, zvichakonzera kuti pave nedambudziko rakakura chaizvo muzvizvarwa zveZimbabwe zvinoshandisa maZEP.
Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti South Africa inofanirwa kubuda pachena paurongwa uhu pachine nguva, kwete kuzomirira kuita izvi nechimbi chimbi.
Saka chikumbiro chatachingova nacho ku Department of Home Affairs ndeyekuti vaujekesere zvizvagwa zvekuZimbabwe nguva ichipo kuti zvichafambiswa sei. Zvino zvatamboedza kuvhunza pasangano dzatakamboita neministri, asi hatisi kunyatsowana minduro inonyatsojekesa kuti zvichafambiswa sei. Saka taachitokumbirawo nemukana uyoyo kuti consulate itibatsirewo kujekesa panhauriramwa dzavanoita neDepartment of Home Affairs kana kuti negovernment yeSouth Africa.
Sachigaro weZimbabwe Migrant Support Network vaChristian Mapingure vakurudzirawo South Africa kuti itsanangurire veruzhinji kuti zvinhu zvichafamba sei panopera gore rino. Magwaro aya akatanga kupiwa mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa muna 2010 pasi pechirongwa cheDispensation of Zimbabweans Project. Chirongwa ichi chakazoshandurwa muna 2014 kunzi Zimbabwe Special Permits. Chikazoshandurwa zvakare muna 2017 chichinzi Zimbabwe Exemption Permits. Kudzamara South Africa yabuda pachena kuti ichaita sei zviuru nezviuru zvevanhu zvichagara zvakabatiraura mumaoko zvichityira ramangwana razvo iro risina kujeka. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, gumi nevanomwe vari vagari vekumasvingo, uko kwakaputika chirwere ichi svondo rino pachikoro cheBondolf Teachers College. Munyika mose munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatatu. 1593. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvisere nemazana mapfumbamwe negumi nevasere. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muCovid-19 Task Force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vanoti huwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19 hwanga hwadzikira mumasvingo, asi hwakazokwira zvakare zvichitevera kuputika kwakaita chirwere ichi paBondolf Teachers College.
Saka pa211 akaitwa muprovinsi yese, 17 ndo akabuda ari positive for the province. Then for Masvingo district akabuda ari positive yanga ari 13. Chiredzi yakaita 4 pa17 etikutaura nezvawo iya. Saka aya 13 aya ese akanga ari eipa Bondolf 18 yaya akaita positive yenge iri Bondolf. Zvakabva zvati kwidza namba yedu kuenda pa 120. Saka muprovince active cases, so now ndo figa up to yesterday. So vamwe results kana today waita matest again in the province. We will be expecting more results to come out from the districts.
Ongororo yekuti COVID ndiye mhando rwerudzii yati yapera kuitwa here?
Kazhinji kacho pavanenge vachitoita matest iyayaya vanenge vachitobva vangoita nechinhu testing. Hapana zvatati taziviswa kuti pane variant here yataonekwa iri different from zvezviripo. Saka, we are rest assured that we are still dealing with the same variant in Geribo, not the variant in Ruchirunya, which here was the Chagababu India. Nekuti cheku India chaya tikatarisa ma strike rate chichite chikuitaone ku India kwacho. It's very fast and very fatal.
Iyo nyaya yekuvharwa kwe chikoro che Bondolfi muri kutarisira kuti charamba chakavharwa kwengu yakareba zvakadi.
It has just been for the period yakaitwa recommended kuti 14 days the quarantine and the isolation idzo dzisi tinongopera. We are expecting kuti one either resume lessons zao.
Iro dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rakakurawo zvakadi mudunhu renyu remasvingo.
Mudunhu renyu remasvingo baripose tedu so far kubva papa petu kutotaura nezvazvo apa. Makeses ekeke atodzika zvakanyanya zvekuti musi wa 24 we had only two active cases in the province. No idea now mukadume province yedu. Saka pakatozongoita this sudden boom yepa Bondof and ndopa akango kuti akuenda up in 2 days akasvika pa 94 izvo zve musa 26 that on 94 which isusu tichitarisa tinotoona kuti akaita 94 pa institution ari institutionalized. Zvakadaro zvekuti ari kwa container kwa controller zvasina kunyanya kunetsa nekuti zvinhu zviri kuitika within an institution hazvisiri zvekuti zvakapararira zvinhu zviri panzvimbo imwe chete zvekuti pane kukwarandainwa kwaita nekulimita mamovements kuti wasange wachifambirana iwo pachavo wari isolated wari positive kunewa wari kwarandaindi wari negative nemavisitors kuti vasauye mukati mekambas izvozvo zvichatongobatsira kutosapresa dambudziko irori pari pamogensta tiri muprovince tiona kuti tetaita decline yekutosvika pasi chaipo matesti ari kuitwa every day but tetane takuona maactive cases ari mashoma achidzikira vanhu vari kubata vari positive manumbers avo ainge adzika zvakanyanya.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mucovid-19 task force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Zimbabwe yabaya nhomba vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemazana mashanu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi matatu kana kuti 656,630. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemupakistan yaudza vakuru vakuru vemuafghanistan kuti haichatyidzana munyaya dzekusora nekuchengetedzwa kwenyika nehurumende yemuafghanistan nepamusana pemashoko ainoti akaburiswa nemukuru mukuru munyaya dzekuchengetedzwa kweafghanistan uye vari chipanga mazano chemutungamiri weafghanistan vaabdullah mohib. Avo vakapomera Pakistan mhosva yekusora zviri kuitika muAfghanistan uye kutsigira chikwata cheTaliban mukubvongonyodza mamiriro ezvinhu muAfghanistan. Asi Pakistan inoti aya manyepo. Nhengo dzebato reRepublican Party mudare reSenate muAmerica dzakavhota nezuro dzichiramba kuumbwa kwemutemo wakanangana nekuumba commission yekuferefeta mhirizhonga yakaitika muna ndira gore rino pamuzinda weCapitol Hill apo nhengo dzeparamende dzaizeya nyaya yekutambira kusarudzwa kwavaJoe Biden veDemocratic Party semutungamiri wenyika mushure mekukunda vaDonald Trump veRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna mbudzi gore rapera. Mutemo uyu wakatadza kubudirira sezvo vakavhota vachiutsigira vakaita vashoma pauwandu hwaidiwa hwemavhoti makumi matanhatu. Maseneta makumi mashanu nemana chete ndiwo akavhotera kuumbwa kwekomisheni iyi. Yasvika nguwa yekuti tipinda mchirongwa, tinotarisa zvakadzama, zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro pamusoro penyaya yetsvimbo yanetsa muZimbabwe iyo inonzi anenge ainayo panguva iyoyo anenge aine masimba ekutonga. Kuri tinzwe nezvenyaya iyi tabata vaFrancis Rusere Chikerema, mwanakomana vava James Dambaza Chikerema. Vanoi mumwe vanhu vakatungamira nyaya yekuti vatema vazvisunungure muZimbabwe. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vaChikerema.
Aiwa, vakanaka.
VaChikerema, munyika pari zvino muri kupisa nenyaya yetsvimbo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba, vamwe vachiti tsvimbo iyo yakafa ina vaMugabe nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunozivawo pamusoro penyaya yetsvimbo iyo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba?
Ini zvandinoziva ndezvekuti hakuna tsvimbo yakadaro, hakuna tsvimbo yakapuwa futi kuna Mugabe. Chandinoziva nyaya dzetsvimbo inyaya yekuti vakuru vedu anenge amunhu akura haaifamba achizunza maoko asina chaakabata, aigona kufamba akabata tsvimbo yake, isinei nezvekutonga, isinei nezvechitendero, but itsvimbo chete inobatwa nemunhu mukuru semunhu anoenda musango nebimu. Saka tsvimbo yakunyuka iye zvino kunzi hanzi kwava kune tsvimbo inofanirwa kunge ndiyo inozoita kuti munhu agone kutonga nyika. Hakuna zvakadaro nokuti vaMugabe ndaasekuru vangu, saka ndinozviziva kuti vaMugabe havana kumbenge vaine tsvimbo iyoyo.
Asi kana vaChikerema, zvinonzi imi baba venyu vaJames Dambaza Chikerema nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika vakanga varipo nguva iyoyo vairwira kuti nyika isununguke vakapiwa tsvimbo, uye vaChikerema vanonzi vakanga varipo pakapiwa tsvimbo iyoyi.
Vakapiwa tsvimbo nani?
Vanonzi vakapiwa tsvimbo iyi naChinamhura.
Ndipo vanotadza vanhu kuti Chinamhura ndiani, munhu anonzi Chinamhura ndiani? Nokuti zvandinoziva ini pavakasangana apa pavanangumo naMugabe nababa varipo naNyamasoka. Nyamasoka ndivo vavari kuti Chinamhura. Haazi Chinamhura. Nyamasoka haana kumbova Chinamhura kana. Nokuti Chinamhura izita rinopuwa kuna Ishe anenge agadzwa ushe nevanhu vake vambire iwe neni. Chinonzi vambire. Saka ndivo vanenge vagadza munhu kuti ndiye wamambo. Anenge agadzwa iyo anotora taitiro yekunzi Chinamhura. Saka Nyamasoka akapuwa nani taitiro yekuti Chinamhura iye asina kumboita mambo wevashawasha kana kuti mambo wevanhu vesoko?
VaChikerema, ndaida kukubatai muromo ipapa ndichibvunza kuti kana vaNyamasoka vakanga vasina masimba ekuti vange vachipa tsvimbo ine ugo nezvese zvamuri kutaura, ivo vatungamira vaizoenda sei kuna vaNyamasoka?
Hatiziva akaenda kuna ani. Kana vakaenda hokuko, baba vangu vakanga varipo vaiti zvinipisa semudiki, nekuti pana sekuru vava vaNyamasoka vari vati vaona muhuri kuti mukuru bati anga asiri mambo. Kana tsvimbo iyi ichinzi yaindeyekuti munhu agone kutonga nekutungamirira, yakadii kutaurwa pakapinda Mugabe kuti azova ndiye mukuru wengi purezidendi? Yakadii kutaurwa nezvayo?
Tomboti hedu dzimwe nguva vaMugabe vanogonanga vakapuwawo tsvimbo iyoyo nevamwewo vakavapa tsvimbo iyoyo, asi kungaita here tsvimbo inganzi ine masimba iwayo anganzi angasimudza nyika?
Hakuna tsvimbo inonzi ingasimudza nyika, nokuti nguva yatanga tirwisa varungu taidzima moto nemoto, taibata pese pese pokufunga kuti vangabatsire ripapi, vangabatsire ripapi. Vana Mugabe zvavakabuda vachienda kuMozambique havana kunzi vabudiswa namambo Changwena, nokuti Changwena anga ari chifu wevanhu vake. Changwena aiziva area ino ndokwaaigara, saka achifambai makadai, fambai makadai, fambai makadai. Zvavo zvisinei netsvimbo, zvavo zvisinei nemasimba aTsvangwena izvozvo. Nokuti kana dai zvavo zvine masimba aTsvangwena, ko vana vedu vese vakabuda vachienda kunorwava vakaendeswa ikoko naTsvangwena here? Nokuti chivanhu chedu kana tarasa rhythm manji ndobva tavakuti zvoshienda kuchivanhu. Saka hakuna tsvimbo inotonga nyika.
Maita basa vachikere matinotenda mukanya.
Pakanaka mukuruwa.
Manga makateerera kuna va Francis Rusere Chikerema mwanakomana wava James Dambaza Chikerema muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichitimurayira zvakanaka vateereri.
Makwikwi ebasketball Africa League ari kuitirwa kuRwanda asvika mumasemifinals nhasi zvikwata zvina zvichikweshana kutsvaga zvikwata zviviri zvichapinda mumafinals mangwana muKigali. Chikwata chePetro di Luanda chekuAngola chiri kukweshana nechikwata cheZamalek chekuEgypt. Chikwata chichakunda pazviviri izvi chinopinda mumafinals. Chikwata chePatriots BBC chemuRwanda chiri kukweshana nechikwata cheUS Monstier cheku Tunisia. Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vanoti vari kufara nematambiro ari kuita zvikwata zviri kumakwikwi aya uye Zimbabwe iri kudzidza zvakawanda. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mutswanganya huye weStudio 7.
Hakunakidza manje as I said tichitanga kutaura last week kuti ndizoona kunge matimu ekunoti Africa achadominata and ari kuratidza kunge for sure ari kunge ari kudominata. Kana takatarisa matimu ari kutimu iri kubva kuEgypt netimu iri kubva kuTunisia as well even matimu avo akabva kuna Algeria they did quite well neMorocco but kusaidi kwedu isusu tinge tiri very happy kuti tione kuti Serbia kuti Maputo yakaita extremely well. Unfortunately vakazodzikwa zvavo last minute ne team yavaita manaye ema host yekuRwanda. Takatarisirawo nhasi kuti Petro di Luanda yekuAngola ndo ma team dzatinenge takatarisira tichisupporta kazhinji kana tiri kuno kuZimbabwe kuno kuti ma team anobva kuregion kwedu kuzone kwedu ma team atinotamba nawo all the time. Kana muchifurangarira last of last year before COVID Petro di Luanda yenge rino kuBulawayo kuZimbabwe kuBulawayo ichi kompita nemaputo yacho nainge kuBulawayo as well chikompita saka matimu ekuti anofaririka anozikanwa ane mukurumbira kana tiri munongo kuZimbabwe saka tizenge chingofara nezvavari kuita. Unfortunately havana kukwanisa kuzosvika kure kuMozambique asi I think it's a good starting point for the region and for everybody.
Munoona kunge pachawanikwa pachiwanikwa nyanzvi here dzinozotorwawo nemamwe makirabhu akadai seNBA yekuno kuAmerica pamakwikwi aya?
Well certainly that I think ndio donzo racho ndo idea yacho kuti makombetition akadai so anofanirwa kucreate masuperstars anofanirwa kucreate basketball kuti ikure. Nyanzvi dzokona tadza kuonekwa gore rino kana gore rinouya asi kukura kureita competition iyi kuchaita kuti vazhinji vatanga kurecognize basketball at grassroots level ichatanga kutambwa muAfrica. Saka certainly in the long run muchatanga kuona kuti Africa ichatanga kuita maathletes akawanda anenge achipinda muNBA because competition inenge yavepo and involvement ne participation inenge yakura zvizhinji kunyika dzakawanda dzemuAfrica.
Tichiona kuti makwikwi aya anopera mangwana pachaitwa mafinals ini muri kufungidzira kuti ndechipi chikwata chichatora mukombe?
Ini ndiri kuti ngatitarise game re Petro di Luanda neZamalek pakati pematimu iwayo ichahwina ichakunda ipapo ndiri kuhwina. Pagame reLuanda neZamalek kuona kwangu pagame reLuanda neZamalek ichahwina pakati padzo dziri mbiriyo ndoonge ndiyo chame chinotora mukombe. Nekuti kana ndakadzitarisa ndidzo two dzenge dzakasimba zvikuru tichitarisa kana nekusimba kunoita manational team avo nematambiro anga achiita competition pakati peLuanda pePetro neZamalek one yavo ndoonge ichaenda ichinonge hwina.
Ava vange vari mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura vari parunhare vari muHarare naMarvelous Mutswanganya huye weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanga ngogara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.